Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi kuri musi wechishanu zvita 31, 2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi chinova chirongwa chekupedzisira mugore rino ra2021. Anemi muchirongwa nhasi ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Yezvinoizviri muchirongwa chedu chanhasi. ZPF inozivisa mazita evanhu vakakunda musarudzo dzematunhu 10 asi ichiti vanhu ava vamirira kutambirwa nedare repolitibro. Studio 7 inotarisa zvakadzama mamiriro angakaita zvinhu munyaya dzehupfumi. Nhasi tichanzwawo zvakasangana nevezvematongerwo enyika mugore ra2021. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. ZANUPF yazivisa nhasi zvakabuda musarudzo dzekutsvaga vatungamiri vematunhu, asi ikati vakakunda musarudzo idzi havafaniri kupemberera kukunda kwavo kudzamara vatambirwa nedare repolitibro. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Pane zvaziviswa nhasi nemurongi wemusangano muZANUPF vaMike Bima, vaimbovesa chigaro wevakarwa hondo yerusununguko vaJavulani Sivanda ndivo vakakunda kuvesa chigaro weBulawayo. VaGoodwill Masimirembwa, avo vaivesa chigaro weHarare, vadzoka pachinzvimbo chavo zvinovawo zvaitwa navakazembe kazembe avo vange varisa chigaro weMashonaland Central. VaDaniel Garwe vakakunda kuMashonaland East, ukuwo amai Mary Muliswa Chikoka ndivo vega mudzimai sachigaro wedunhu zvichitevera kukunda kwavo kuMashonaland West. Mumiriri weZaka North muNational Assembly vaRabson Mavhenyengwa ndivo vakakunda kuMasvingo vachitora chigaro chaive navaEzra Chadzamira. VaRichard Moyo kuMatebeleland North pamwe navaMike Madiro kuManikaland vadzoserwa pazvigaro zvavo mushure mekukunda musarudzo. VaMangaliso Ndlovu ndivo vakakunda kuMatebeleland South, uye vaLari Mavhima vakadomwa kuvesa chigaro weMidlands pasina akavakwikwidza. Pasarudzo idzi paisarudzwawo vatungamiri vemadzimai nevechidiki, uye ama Happiness Nyakuedzwa ndivo vave kutungamira madzimai kuManikaland, uye mutevedzeri wemutauro weparamende amai Tsitsi Gezi ndivo vave kutungamira madzimai kuMashonaland Central. VaBima vati sarudzo Youth League adzina kuitwa kuMat North, uye dzichaitwa munguva pfupi inotevera. VaBima vati dare politburo richagara svondo rinouya kuongorora zvakabuda musarudzo idzi, uye rinogona kutambira kana kusatambira sezvo paine zvichemo kubva kune vamwe vakakwikwidza musarudzo idzi. Vatiwo kune dzimwe nzvimbo uku vaikwikwidza kwakaitika mhirizhonga, uye vachawanikwa vaine mhosva vanogona kuburiswa musarudzo pamwe nekurangwa nemusangano. Kunyange hazvo sarudzo idzi dzichinzi dzakaitwa murunyararo, mumatunhu mazhinji munyika kune zvichemo zvakati kuti kubva kuMashonaland Central, Masvingo neManicaland. Chikamu chevakarwa hondo kumashonaland central chakatonyora tsamba kumashonaland central ZANU PF provincial electoral directorate chichigununguna nemafambisirwo akaitwa sarudzo mudunhu iri. Studio 7 haina kukwanisa kubata vari kunyunyuta ava kuti tinzwe zvakaitika sezvo vari kuda kuti sarudzo dzidzokororwe mune mamwe matunhu madiki. Asi vabima vati Politbro ichaongorora zvese izvi yozopa muonero wayo nezvinofanira kuitwa. Ndakamirira Studio 7 Mwarare, ndini Godwin Manguja.
Vanhu vari kuita maonero akasiyana siyana pamamiriro eupfumi hwenyika. Vamwe vachiti veruzhinji vari kunonga svosve nemuromo, asi vamwe vachiti upfumi hwenyika huri kugadzikana. Kudzainai Musengi anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira maindustry munyika reConfederation of Zimbabwe Industry, Vakurai Macheza, vanoti kunyange chirwere cheCovid chakavhiringidza zvinhu gore rino, vemaindustry munyika vakashanda zviri nani kana zvichienzaniswa negore rakapera. Asi Macheza vanoti nyaya yekushaya mari yekunze ndiyo yakanyanya kukanganisa zvinhu. Panyaya yange yoramba ichitaurwa nezvayo yekuti hurumende yotora danho rekubvisa mari yemuno koshandiswa mari yekunze chete sezvakamboitika pakati pemakore a2009 na2019, vamacheza vanoti havaoni izvi zvichibatsira. Vanobvuma kuti musika wemari yekunze kana kuti Reserve Bank of Zimbabwe Foreign Exchange Auction hausati wave kushanda zvakanaka, asi vanoti izvi zvinhu zvinogona kugadziriswa kusvika nyika yave kukwanisa kushandisa mari yayo pache zvayo. Vakambo wegurukota rezvekubudirira kwehupfumi muhurumende yemubatanidzwa uye vari nhengo yeMDCT vatapiwa mashakada, vanoti kunyange hazvo hupfumi husina kukura nezvinhano zvayo zvakatarisirwa nehurumende zvinhu zvainge zvakatigadzikanei.
Average Southern Africa is about 3.5%. Global average is about 4.5%. Saka we are not doing bad. Tiri kuita zvenyu. Asi problem ndiyo kuti kukura kweikonomi ikoko hakusati kwa fili wana vanhu vazhinji nekuti mabasa hasati aonekwa. Nzara iri kuramba iripo. Saka ndozvimwe zvinhu zviriko kunoona vanhu kuti havasati vafila kukura kweikonomi.
Pave nenguva mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vakuru vakuru vehurumende vachitaura nezvekukura kweupfumi vachiti kune vekunze kunyanya vanobva kunyika dzakabudirira dzakaita seChina, Russia nedzimwe dzinoonekwa seshamwari dzeZimbabwe dziri kusima mari muno kana kuti foreign direct investment. Nekune rimwe diviwo vamunangagwa nevamwe vavo vave nenguva vachichema chema kuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika nenyika dzekumavirira zvisiri pamutemo ndizvo zviri kuvhiringidza upfumi hwenyika. Asi nyika idzi dzinoti nyaya yehuori nekutadza kutungamira ndizvo zvakanganisa upfumi hweZimbabwe. Vamashakada vanoti rimwe rematambudziko akatarisana neupfumi inyaya yekushaya mari yekunze inosimwa munhu. Panyaya yekushandiswa kwemari yekunze munyika, vamashakada vanotiwo pane dambudziko guru rekubudiswa kwemari yekunze zvisiri pamutemo, vachitiwo hapana nyika inogona kuramba ichishanda isina mari yayo pachayo.
Tine potential isusu Zimbabwe kuzvimirira tega senyika ine mari yayo kana tikagadzirisa zvinhu zvinoita kuti dhora rishaye value, tikadhila neinflation nespeculative behavior inoitwa namabhizinesi edu anokwidza mitengo, tinogona kuzosimba ne
vaFelix Chari, mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zveupfumi. Vanotiwo upfumi hwenyika hwakasimukira kana zvichienzaniswa nemakore apfuura, asi zvazvina chazviri kubatsira kana kuchitariswa mararamiro everuzhinji.
Pamusoro pedambudziko rechirwere cheCovid nekushayikwa kweforeign currency, Zimbabwe ina matambudziko akawanda anozviringidza kusimuka kweupfumi hwenyika. Matambudziko aya anosanganisira kukwira kwemutengo chezvinhu muzvitoro, kuderera kwemihoro yavashandi, kushayikwa kwemabasa uye kugara kushayikwa kwemagetsi kunokanganisa production mumaindustries.
Mashoko ayatsinirwa nevakambotungamirira sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vapita mutasa avo vanoti mushandi ari kutambiriswa mutero wembwa.
Hatinyanyo batwa kumeso nekutaurirwa kuti upfumi hwakura zvakadii mugore rino kana gore ripi. Tinotarisa kuti kukura kweupfumi kwashandura upenyu namararamiro evanhu zvakadii, matambudziko evanhu apedzwa here. Takatarisa gore ra 2021 tinoona kuti hapana chatingatendera kunzi upfumi hwakwira kana kuti pane zvaitika muupfumi hwenyika, nokuti chidimu chepakati nepakati chavanhu vese vemunyika ino vari kurarama muurombo hunosiririsa.
Vamutasa vanotiwo hurumende inowanzoda kuvanda nemunwe ichitaura nezvezvirango, asi rimwe rematambudziko makuru ari kuvhiringidza upfumi hwenyika inyaya yehuori, vachitsinira kuti nekuda kwedambudziko iri nyika inorasikirwa nemari yakawanda inogona kuunza budiriro. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Vanoongorora zvematongerwo enyika pamwe nemapata anopikisa vanoti 2021 igore range rakaoma zvikuru sezvo vanhu vaimbunyikidzwa pamwe nekutyorerwa kodzero dzavo pasina matanho akatorwa munyika inozviti ine utongo hwejekerere. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutevedzeri wemutauri webato guru rinopikisa RMDC Alliance vaGift Ostalosis vavanoti gore rese hurumende yeZANU PF yaishandisa denda reCOVID-19 kurambidza vanhu kuita misangano, kuratidzira kana kurambidza vanhu kutaura zvavanoda. Vanoti vatungamiri vebato ravo vakaratidzira kana kutaura pfungwa dzavo pane zvaiitika munyika vakasungwa, asi vasizi vavati chikuru chakanyanya kuvatsamwisa inyaya yekurwiswa kwemutungamiri webato ravo vaNelson Chamisa apo vakatanga kupinda mumaruwa vachisangana nevatsigiri vavo.
Leadership yedu including the president vakatakwa, muri kuona zvakaitika kumasvingo, muno zvakaitika tichitanga gore vachiterwa, mota dzavo dzisungwa, which is issue yakatinetsa because mukuru wedu vakamataka vakaita zvinhu zvese zvavakaita zvandataura zvina, asi vakasvika pakuti iye unofanira kuti achikuwadziwa. Ndosaka vakati pakupedza kwegore unofanira kuti achibatwa ochirohwa ochisungwa, zvatakaona zvisika kubva kumasingo nepese patafamba nyika yese.
Mutauriri wemDCT vaWitness Dube vatiwo havana kufara kuti COVID-19 yakashandiswa kuvarambidza kuita misangano, asi bato reZANU PF raibvumidzwa kuita misangano yaro.
ZANU PF yaiita madiro acho jina kuadresa mameeting makuru savachiita super spreader yeCOVID-19, asi isusu vemabato anopikisa tichirambidzwa kufamba tichisungwa nemapurisa. Vamasenators edu akasungwa kuchocholo nenyaya idzodzi dzekuadresa mameetings padenda reCOVID. Saka demokrasi haisati yanyanyosvika pachinano yatinoda.
Vamwe vanongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaCedric Muradzikwa vanotiwo ichokwadi kuti zvinhu zvange zvisina kumira zvakanaka munyika muna 2021 sezvo mapurisa nemauto achiri kushandiswa kudzvinyirira vanhu.
Chekutanga pane zvizhinji ndingatikumbunyikidzwa kwekodzero dzezvizvarwa zvemunyika muno. Takaona vanhu vazhinji vachisungwa, vamwe vachirohwa nemapurisa zvisina tsarukano, iri mhaka nechikonzero chekuda kuti vaburitsewo pfungwa dzavo pane zvinenge zvichikanganiswa kuda muhurumende, kuda mune zvematongerwo enyika. Chechipiri, ndinoona pasina chakaitwa nehurumende iripo pakuti pave neutongi hwegutsa ruzhinji runganzi ruya demokrasi.
Asi mutauriri weZANU PF vaChristopher Mutsvangwa vanoti izvi zviri kutoitika vachiti kukokwa kwavamunangagwa kuGlasgow kumusangano wekushanduka kwemamiriro ekunze muna gumiguru ndicho chinhu chikuru chakaitika panyaya iyi.
Taakuda kuti tiite kama uchane nyika dzese, isa hatidi mhandu panyika pano, tinongoda kutsvaga shamwari. Saka trip yekuScotland kuGlasgow climate conference yakatifadza zvikuru sebato, yakafadza vana vemuZimbabwe kuti taakumanyika dzekumadekero dza rusuta rwaakuita rushoma, ukama ndohwa kuwanda.
Vanotiwo kunyange hazvo paine zvirango zvakatemerwa Zimbabwe, hurumende yebato ravo iri kukwezva vekunze vakawanda kuzosima mari dzavo munyika. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti zvinhu zvinogona kugadzikana munyika upfumi hukasimuka kana bato riri kutonga reZANU PF rikataurirana nekushanda pamwe chete nebato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance inotungamirirwa navaNelson Chamisa. Vamutsvangwa vanoti ZANU PF yakazvipira kutaurirana neMDC Alliance asi pasi pegungano rePolitical Actors Dialogue vachiti Chakakosha kuti mapato ese aite zvinoita kuti vanhu vagute nekugara zvakanaka.
Takutarisira kuti pachave nematurity kumapati ese zvikuru nevachamisa kuti ribatirane nevamwe vari muPoland, titaurirane kuti tifambidzane, nyaya yekuti ndiri mbimbindoga, ndiri shasa, iwo wakakundwa muelection woti inini ndipa namba 2, ndini mukuru wenamba 2, ingasivava mukuru wenamba 1 tiri kubvuma kutaurira nevamwe vatse vakarudzi. So unorambirewo kuti uri namba 2 ubvume kutaurirana nevamwe. So ndino zvatiri kutarisira, tinoda kuti nyika yedu ienderere pamberi.
Asi vasidzi vanotiwo DC Alliance yakazvipira kutaurira nezanu PF asi kwete pasi pePollard, vachiti vanoda muyananisi asina divi raakarerekera.
Nangagwa haagoni kuti titanetsana, watora mbudzi dzangu onoti huya ndikuuze kuti ndichakupa mbudzi sei. Aiwa, panouya mumwe munhu muvakidzana anoti no, iwe wakatora mbudzi, iwe unofanira kudai, tigarisanaye kuti tiende mberi. So ndo maconditions atakaseta pakaita independent, totitaura kuti nyaya zvichibvira pa2018 ndezvipi zvakakanganisika, tochigadzisa sei kuti tigadzire sarudzo dziri kuuya muna 2023, yatinoti roadmap, kuti timeke sure kuti hatidzokorore dambudziko rakaitika 2018 rekuti vanhu vanorohwawo vachishudhawo masiitiro ekunoshayikwa nyaya legitimacy.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakaudza nezuro mutungamiri weRussia kuti vachavatorera matanho akaomarara kana Russia ikapinda zvechisimba muUkraine. VaPutin vachipindura vaBiden vakatiwo kana America ikatemera Russia zvirango, izvi zvichaita kuti ukama hwenyika mbiri idzi huvhiringike zvikuru. Vanhu vari kuenderera mberi vachiungana paSt George's Cathedral muCape Town, South Africa, vachionekana nemutumbi waArchbishop Desmond Tutu. VaTutu vari kutarisirwa kuvigwa mangwana. Apo gore ra2021 rasvika kumagumo nhasi, vanoita mabasa ekutengesa zvinhu mumisika vanoti kuoma kweupenyu hwavo kwakavedzerwa zvakanyanya nechirwere checovid-19. Mutori wedu wenhau Lloyd Amoyo anoti panyaya inotevera.
Mumwe wevanorarama nekutengesa zvinhu pachidzere Flea Market Mamutare vaJeffrey Murase vanoti musika wavo wakavharwa kwengo yakareba sezvo kanga usingakodzere kushandiswa pakatariswa mirawo yeWorld Health Organization WHO.
Gore ra2021 igore ranga rakaomera nyika yese zvayo, the world over, nekuda kwechiCovid-19 coronavirus. Hachina kutisiyawo. Isakashika pataka varu wa msika muna 2020, tika zovura this year. Saka all along, taka ito itaje wakumu kwa kuchayegu chayegu kuchaga kutiturara masei.
Vamurase vanoti pakazopiwa msika wavo mvumo yekuti ushandiswe, zvinhu zvakange zvatomera nengo dzechidzere Flea Market. Asi vamurase avo vanova sachigaro chidzere Flea Market vanoti vanotarisira kuti gore ra2022 richange riri nani zvinozopa kuti ivo nevamwe vavo vakwanise kutenga nekutengesa pasina zvibingaidzo sezvavakasangana nazvo muna 2021. Mumwe mugari weMamutare amai Alice Makadzange vanoti denda reCovid-19 rakavatadzisa kuwana mari yakanaka sezvo vaitadza kushanda nekuda kwelockdown.
2021 machallenges atakasangana nawo inhau yekuti ndofunga tanga tiri mudenda reCovid-19. Patakazonzi tidzoke panapa neCity of Mutare Council yakati endai munowaka matables akafanana kuvati pamastructures masembles, then tanga tisina mari dzekuwaka. Takazotanga kuwaka takamboti mari dzataitengesa tiri kumba dzodza takashandisa kuwaka mastructures, then staff tanga tisina. Then patakazouya panapa tichiti takutanga basa, takadzoka tingone staff yedu shomanane yatanga tasarwa nayo tiri kumba. Asi zvisinei hazvo, totenda Mwari nekuti paDisember ipapapa paChristmas taka, asi patakugopinda mugore ra2022 apa nzvimbo dzedu taanadzo, asi takutsoro mari dzekuti tinohodha hatina, vanhu takaomerwa kunze hakuna mari.
Muzvare Dorika Baradza avo vanoitawo mabasa ekutengesa vanoti dambudziko ravaisangana naro muna 2021 raive rekushaya mari yekutenga zvinhu zvakawanda, asi bhizinesi ravo raivafambira zvakanyanya sezvo vachitengesa zvinhu zvavo nemitengo iri pasi.
mugore retakupinda ra 2022 tirikutarisawo kuti dai government yedu yatubvumidza kuramba tichishanda pachidzere nemairano ecovid 19 iriko ma challenges etinawo akaita limit tirambe tichishanda.
Mukuru weManicaland Informal Traders Association vaitai kariparire vanoti kurambidzwa kufamba kwakaitwa vanhu kwakavhiringa mabasa avo.
Takaafektika zvakati nenyaya yetime wozifanira kuna kefiu yanga iriko ichiti 6 vamunofanira kutanga kufamba, then you realize munhu aakudecentralized market ari kuda mamvura uko musika urudzi kuparira 6 to 9, asi 6 ndo dzinofanira kufamba kuri vanhu munhu yanaya paachabva kusaka kubva kuti aende kumusika wakari kwanodarika pacollege 6 dzachaya osvika unotora zvinhu zvake zvekuronga almost 7 asati atanga kutengesa. Then tonight, my producer comes with me. He's got a PR team that I go to. He's got a speaker. He's got a speaker. Saka matimati wana akaora, ma cabbage akaora, jinsi zakaona zakaora, ma traders zakaona akapinda na hamu nekuda kwenye ye timing. Then kwa kuwa it's been pa transportation ye zinu. Wana wangu wajarele wano kufakuma reserve na zinu zao magaka, chibagi, matimati huko, hichi ya kama gonyeti wachuya pa msika. Saka hosika pa msika, hosili pa saku musika wako chikanga, musika wako huba, musika wako dama mvura. Kutu atanga za chaka, zip transport, ino vipa hapo kuenda kumusika kwa ime extra cost again. Kutu gonyo tila nunga, ishaika na hirugu enda kwa harari, harugu nukona kuenda kudama mvura.
Apo, gorera 2021, rashika kuma gumo, wakawanda wano shivira kuti gorera 2022, richange rakanaka kuitira kuti upenyu wawo uwe nani. Ndaka mira Studio 7, mamtare, ndini ilo edamoyo.
Gorera 2021 igore ranga risina mufaro wakanyanya munyaya dzemitambo muZimbabwe. Ko zvikonzero zvanga zviri zvei? Ngatinzwei Michael Kariati achititsanangurira.
Zimbabwe yakadzoka isina kana menduru imwe chete kubva kumakundano e 2020 Olympic Games ayo akaitirwa kuJapan, uko nyika yakatumira vatambi vashanu. Mutambi weZimbabwe akapedza ari pachinhano chiri nani ndiye Scott Vincent wemutambi wegorofu uyo aive pachinhano chegumi nenhanhatu 16. Vamwe vakakwikwidza kumakundano aya havana kuita sezvaitarisirwa mushure mekunge Peter Pascal Gilpin akapedza ari pachinhano chemakumi maviri, Donato Katai pachinhano chemakumi matatu neina, Peter Wetzao aive pachinzvimbo chemakumi mana nembiri, Ngoni Makusha ndokupedza ari pachinhano chemakumi mashanu. Aimbomanyira Zimbabwe uyezve ari nhengo yeAthletics Zimbabwe, Patson Muderedzi anoti Zimbabwe iri kudzokera shure panzvimbo yekuenda mberi.
Nguva yareba izvino yeZimbabwe tichingoramba chese kudzokera shure tisingaende mberi. Pari zvino tingadai tava pachinhano chiri nani kuti wanewo at least mafinalists zvinoita vana South Africa neBotswana kuma events edu.
Asi gore rino raive nemitambo mishoma-shoma nevekune dzimwe nyika nemhaka yechirwere checovid-19. Makundano ezvikwata zvevanhukadzi gumi nezvina AICC Cricket World Cup akagumira panzira muZimbabwe nemhaka yechirwere ichi. Izvi zvakauya mushure mekunge chikwata chevanhurume chemaChevrons charohwa mumitambo yayo yese iyo chakatamba neBangladesh, Pakistan neAfghanistan. Zvikaramba zvakadai, Zimbabwe inotadza kubudirira kuenda kumakwikwi e-2023 World Cup. Muteveri wemutambo uyu vaPatson Munyati vanoti nematambiro ari kuita maChevrons aya zveWorld Cup izvi, Zimbabwe inofanira kukanganwa.
World Cup yecricket haangatimbokanganwa, asi siri zvedu nematambiro avari kuita tikangokanganwa toziva kuti hatichakwanifai, tichakwanifai nepatiri pacho paranking hatichakungotopinda. Saka tongoti ngatikanganwe nezvazvo.
MaMighty Warriors nemaWarriors akabuditswa munharaunda yekutanga yemakundano eCOSAFA Cup 2021. Chikwata chenetball chemaGems chakabuditswawo zvekare munharaunda yekutanga kumaAfrica Championships ayo akaitirwa kuNamibia. Kukundwa kwemaGems uku kwakateverwa nekukundikana kwemaWarriors mumitambo ye-2022 World Cup. Asi chikwata ichi chakabudirira kuenda kumafinari AFCON ayo arutanga musuwa 9 ndira kushika musuwa 6 kukazi. Manager wema Warriors va Wellington Mpandare vanoti chechiwiro chavo kusika munharaunda yechipiri.
Tikutiwo vakomana vambo gadzirawo kaistiri kavo kwekupfuudza kwekupfuura mumagroup stages vaendewo kunext round kana kuenda kumafinal kwacho hapana chakaipa.
Ma Warriors ari kubatana nemasebos ayo akabudirirawo kupinda mumakota finari eAfrica Cup. Zimbabwe iri kusangana neIvory Coast makundano ari kushandiswa zvekare senzira yekuenda kumafinari eWorld Cup. Asi gore rino raive nekuchema pamwe nekusuwa kukuru kunyanya munhabvu iyo yakarasikirwa nevatambi vakaita mukurumbira Jed Mandigora, Mishek Chidzambwa, Joe Mugabe, Isaac Nema nemutungamiri wemutambo uyu vaNdumiso Gumede. VaGumede avo vakashaya nechitatu havasati varadzikwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariadzi.
Muchirongwa cheLive Talk kuna 8 PM tiri kutarisa gadziriro dziri kuitwa nevanhu takatarisa kusvika kwegore idzva ra2022. Delia achiti hapana chafamba uchiuya kwamuri uchibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Sezongo yedu yapera rikaiti mbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. ZANU-PF inozivisa mazita evanhu vakakunda musarudzo dzematunhu, asi ichiti vanhu ava vamirira kutambirwa nedare repolitbureau. Studio 7 yatarisa zvakadzama mamiriro anga akaita zvinhu munyaya dzeupfumi. Nasi manzwawo zvakasangana nevanhu vanoita zvematongerwo enyika mugore ra2021. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndichiti mupinde zvakanaka mugore idzva ra2022.
Soku izi